nhasira zuva ravo rokupedzisira ravari kudai kuradzikwa. Aiwa taona kushanda kwamwari kuremekedza gamba guru for 70 years vachitungamirira vari head of state. Yeah, not only Britain but the 52 countries, the Commonwealth. Kureva kuti umambo hwavo hwanga huchiextenda kubvira not just kuUK chete but pasi rese. Taonawo kuremekedzwawo nemakurukota enyika dzakasiyana-siyana kubvira nyika dzinenge vana America nana Canada nedzimwewo dzepasi rese vauya kuzochema and also nekuzoperekedza mambokadzi. Zvinova zvinhu zvaratidza kurema kwavo nekubata kwavo nenyika dzakasiyana-siyana. Zvinhu zvatinoyeura zvatinotenda Mwari kuti tiri muno munesuwo tawanawo mukana wokuti tione zvakadai tichitenda Mwari naizvozvo.
Nhasi munyika yeBritain vanhu vawana vari pazororo here?
Hongu zuva ranhasi rabva raitwa public and the bank holiday kureva kuti zvinhu zvese zvavhara nhasi. Ndatomboti nhasi ndimanye kumashops nichida kutarisa kuti ndingawanawo chingwa asi mashops ese anga akavharwa. Ndikamboda kuti nditarisewo pagaraji ndikati pamwe ndingangoona pagaraji ndikaona peturo ndaona pakavharwawo zvekare, zvichireva kuti aiwa entire economy United Kingdom nhasi other than my essential services came to a grand standstill in honor of Queen Elizabeth II.
Tinoonawo kuti Zimbabwe iri kumirirwa navashava mushure mekunge vamunangagwa mutungamiri wenyika vati ivo vachange vari kuuya kuno kuAmerica kuUnited Nations. Munoona hukama hweZimbabwe neBritain hwakamira sei mushure mekushaya kwamambokadzi Elizabeth II?
Hukama hweZimbabwe neBritain, hurumende yavo munangagwa iri kusosera padhuze vachidawo kuti vagamuchirwewo into the international community as a new dispensation. Zvinhu zvavari kutaurirana neBritain neCommonwealth vachidawo kuti vapinzewo mukati kuti vaonekwewo vachibatirana pamwe chete nevamwe. Asi sezvamuri kuonawo zviri kuitikawo kuZimbabwe, nyaya inonyanyonetsa zvikurusa inonyatsokubata pasi rese yeZimbabwe inyaya yehuman rights abuses dzinenge dzinoita kuti dzimwe nyika dziite sokuti aiwa hatisi kunyatso kuona kuti manyatsochinja kubvira kuhistori yamagara muinayo inonziyo ndiyo mahuman rights abuses ndiyo inenge iri kuita paint a very bad picture kunyika yeZimbabwe. Kutaura kwatiri kuita tina vanhu vanenge vana Job Sakala nana 16 Nyatsime vari mutorongo for over 80 days ezvinoza kutosvika kuma 90 days vakasungwa vari kurambirwa kuti vabude mubail. Uyezve kune vamwe vebato reZANU-PF vakabatwawo vachiitawo zvecorruption izvi. Vanhu ivavo vanongoendawo mumacourts vachingosvika vachipiwa bhero vachibuda. Izvozvo zvinhu zvinonyanyobata-bata pasi rese zvichinyatsokupenda a very bad picture kuti kuZimbabwe ko zvamange mataura kuti manew dispensation. Tiratidzei kuti nyaya dzemahuman rights especially yezvino tichienda kunyaya yesarudzo ye2023